Munyori mkuru wezetfit Yuva Jafet Moyo vaudza Studio 7 nasi kuti zviri pachena kuti hurumende haisi kuremekedza nyaya dzevashandi pasi peurongwa hwetripartite negotiating forum kana kuti TNF.
Because zvatinoda kuita sevashandi ndezvekuti tinoda kudikira dispute iri pachena. Hatisi kuda kuti mangwana vanhu vodi muri kunegosheta in bad faith, apo muri kunegosheta, apa muri kuenda pamugwagwa. Saka zvinhu tinoda kuti zvive pachena kuti zvatiri kutaura hatisi kuwirirana pakati, ende vanhu tiri kutaura navo havasi kuvimbika nepakati.
Vamwe vati vashandi vanoda chose kutaura nehurumende nevashandirwi, asi vanoda vanhu vakavimbika.
Hatisi kuda kuenda pamugwagwa tisingazvizivi kuti iyo cabinet yakatipindura here. Tingatarisa kuti TNF yakamira sei, hanzi inofanira kuva ichiendesa marecommendations. Saka tinoda kuona kuti iyo recommendation yedu yakarambwa here, yakarambwa sei, so that sevashandi toona kuti kodzero redu tinoridefenda sei kana zvatinenge tatenderana kuTNF zvinenge zvina kubuda.
Hurumende yakadzora kushandiswa kwemari yemuno kana kuti Zimbabwe dollar mwedzi uno pachishandiswa statutory instrument 142, izvo zvakashamisa vanhu vakawanda. Vamwe vaudza Studio 7 kuti havabvumirani neWorld Bank panyaya yekusimudzira Zimbabwe, panyaya yekufambisa zvinhu zvakanaka munyaya dzemabhizinisi. Vamwe vati masangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund masangano anoita zvinhu zvinofadza vatongi kwete veruzhinji.
Saka kana nyika iri nevanhu vari panzara vanodya chikafu kamwe chete pazuva, vanhu vasingawani fuel vanoswera vari kumaqueues, vanhu vachiswera vasina magesi for more than 16 hours, vamwe vasingatambiri, wonzwa kuti nyika yakadaro yakatosimudzirwa, unotoshaya kuti saka iyo World Bank kana kuti IMF ndezvipi zvainoongorora kana zvainotarisa zvatisingaoni isisu.
Mukuru wesangano Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichiita sekuti World Bank neIMF dziri kunagirwa nezviri kuitwa neZimbabwe, masangano aya anoita zvisingafadze veruzhinji.
World Bank inyika dzidzi dzakafumana kuti vawane maprojects muno vachisveta upfumi hwenyika, ndosaka vaendesana namugadi. Mugaba aendesana nemakambani evanhu aitwa iye mugaba anopenga iye mugaba aenga asingagoni kutonga asi aizivawo zvinhu zvakanakira vanhu vake dzimwe nguva. Shure anga akoniwa nenyaya yekuti anga kuda ngotonga ega asikure nguva yakareba, but mapolicies emaorganization zvayo haabetseri kurarama nokugara kwevanhu vashandi kunyanya nevanhu vanotambura.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvevashandi amai Sekesai Nzenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi ZCTU iri kuramba yakatsika madziro ichiti hurumende ikatadza kubuda neurongwa hunotambirwa nevashandi paichaita musangano wayo wedare makurukota, vashandi vacharatidzira zvakasimba. ZCTU yakadaidzira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo munandira. Mumhirizhonga yakaitika munguva iyi pane vanhu vakapfurwa vakafa uye mazana nemazana evanhu vakasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.